usakanganwe kuti pamusoro pezvinangwa zvakasiyana siyana zvatinazvo muchirongwa chino chatinotarisa shoko reupenyu, ndine zvimwe zvinangwa kana kuti chinangwa chikuru chandinacho chandinoda kuti usarasikirwe nacho patiri kupfuurira mberi nekutarisa bhuku raRevhitiko. Ndakataura ini ndikati bhuku raRevhitiko rinodzidzisika, bhuku raRevhitiko rinoparidzika, bhuku raRevhitiko rinonzwisisika. Asi kuti ugone kuridzidza, ugone kuridzidzisa, ugone kuriparidza, unofanira kunzwisisa kuti ungazvifambise sei. Ndo chimwe chezvinangwa zvandinazvo muchirongwa chino kuti ndikubatsire kuti ungadzidze sei bhuku raRevhitiko, ungadzidzise sei bhuku raRevhitiko, ungaparidze sei kubva mubhuku raRevhitiko. Bhuku rinonzvengwa nevatende vazhinji, havatombodi kuriona. Vakangosvika muna Exodo havo vosvetuka kuna Numeri vachienda mberi vachiverenga mamwe mabhuku ose, asi bhuku iri hanzi Mitemo yakanyanya, tukuno tukuduku duku tukunotaura zvakasiyana siyana, zvimwe zvine chekuita nemarimiro, mapfekero, madyiro. Zvinonetsa izvi. Saka vamwe vanobva vangofinwa naro vosiyana naro. Asi ndiri kuti ini mubhuku raRevhitiko ka mune shoko reupenyu, mune zvinhu zvaunofanira kudzidza, mune zvinhu zvaunofanira kuziva. Saka ndichaverenga Revhitiko chitsauko 8 kaviri. Muchaverenga kekutanga, ndoverenga kechipiri. Unyatsoteerera ufambe neni pamwe chete ndozotaura mashoko mashoma shoma ndichipfiga chirongwa. Asi mashoko aya ndichabvisa mubhuku raRevhitiko chitsauko 8. Bhaibheri rinoti, zvino Jehovha wakataura naMozisi akati, tora Aroni navanakomana vake nenguo namafuta okuzodza nawo nenzombe yechipiriso chezvivi namakondobwe maviri nedengu rezvingwa zvisina kuviriswa, uunganidze ungano yose pamukova wetende rokusungana. Mozisi akaita sezvaakarayirwa naJehovha, ungano ikaunganidzwa pamukova wetende rokusungana. Zvino Mozisi akati kuungano, ndizvo zvakarayirwa naJehovha kuti zviitwe. Mozisi akauya naAroni navanakomana vake akavashambidza nemvura, akamufukidza jasi ndokumusunga chiuno nebhanhire, akamufukidza nguo akamuisa efodhi ndokumusunga chiuno nebhande reefodhi rakarukwa nouchenjeri nokurisungira kwaari naro, akamuisa hombodo yechifuva ndokuisa urimi netumimi muhombodo yechifuva, akaisawo nguwani pamusoro wake panguwani nechemberi, akaisa wendefa rendarama ndiyo korona tsvene sezvakanga zvarayirwa Mozisi naJehovha. Zvino Mozisi akatora mafuta okuzodza nawo akazodza tabhenakeri nezvose zvakanga zvirimo, akazvitsaura akasasa mamwe kanomwe paatari nenhumbi dzayo dzose nomudziyo wokushambidzira nechigadziko chawo kuti azvitsaure, akadiravo mamwe mafuta okuzodza nawo pamusoro waAroni akamuzodza kuti amutsaure. Ipapo Mozisi akauya navanakomana vaAroni akavafukidza majasi akavasunga zvivuno namabhanira akavaisa nguwani sezvakanga zvarayirwa Mozisi naJehovha, akauya nenzombe yechipiriso chezvivi. Aroni navanakomana vake vakaisa maoko avo pamusoro wenzombe yechipiriso chezvivi akaibaya. Mozisi ndokutora ropa ndokuriisa panyanga dzaatari kunhivi dzose nomunwe wake, akanatsa atari ndokudururira ropa mujinga maatari, akaitsaura kuti aiyananisira. Akatora mafuta ose akanga ari pamusoro pohura namafuta akanga ari pamusoro pechiropa netsvombiri namafuta adzo, Mozisi akazvipisa paatari. Asi nzombe nedehwe rayo nenyama yayo namazvizvi ayo wakazvipisa nomoto kunze kwemisasa sezvakanga zvarayirwa Mozisi naJehovha. Akauya negondobwe rechipiriso chinopiswa, Aroni navanakomana vake vakaisa maoko avo pamusoro wegondobwe akariuraya. Mozisi akasasa ropa pamusoro peatari kunhivi dzose akagura-gura gondobwe. Mozisi akapisa musoro nenhindi namafuta akasuka hura namakumbo nemvura. Mozisi akapisa gondobwe rose paatari chikava chipiriso chinopiswa chainhuhwira zvakanaka, chikava chipiriso chakaitirwa Jehovha nomoto sezvakanga zvarayirwa Mozisi naJehovha. Zvino akauyavo nerimwe gondobwe, gondobwe rokugadza naro Aroni navanakomana vake. Vakaisa maoko avo pamusoro wegondobwe akaribaya. Mozisi akatora rimwe ropa raro akariisa pamucheto wezasi wenzeve yaAroni yorudyi napagunwe roruoko rwake rworudyi napagunwe rorutsoka rwake rworudyi. Akauyisa vanakomana vaAroni. Mozisi akaisa rimwe ropa pamicheto yezasi yenzeve dzavo dzorudyi napamagunwe amaoko avo orudyi napamagunwe etsoka dzavo dzorudyi. Mozisi akasasa ropa pamusoro peatari kunhivi dzose. Akatora mafuta nebemhe namafuta ose akanga ari pamusoro pohura namafuta akanga ari pamusoro pechiropa netsvombiri namafuta adzo nebandauko rorudyi. Akatora mudengu rezvingwa zvisina kuviriswa zvaiva pamberi paJehovha, chingwa chimwe chiduku chisina kuviriswa nechingwa chimwe chiduku chezvingwa zvakazodzwa mafuta nechingwa chitete chimwe, akazviisa pamusoro pamafuta napamusoro pebandauko rorudyi. Akaisa zvose pamaoko aAroni napamaoko avanakomana vake akazvizunguzira pamberi paJehovha kuti chive chipiriso chinozunguzirwa. Ipapo Mozisi akazvitora zvose pamaoko ake akazvipisa paatari pamusoro pechipiriso chinopiswa zvikava zvokugadza nazvo zvikanhuhwira zvakanaka, chikava chipiriso chakaitirwa Jehovha nomoto. Zvino Mozisi akatora chityu akachizunguzira pamberi paJehovha kuti chive chipiriso chinozunguzirwa. Ndiwo waiva mugove waMozisi pagondobwe rokugadza naro sezvakanga zvarayirwa Mozisi naJehovha. Ipapo Mozisi akatora mamwe mafuta okuzodza nawo nerimwe ropa rakanga riri paatara akarisasa pamusoro paAroni napamusoro penguo dzake napamusoro pavanakomana vake napamusoro penguo dzavanakomana vake pamwe chete naye. Akatsaura Aroni nenguo dzake navanakomana vake nenguo dzavanakomana vake pamwe chete naye. Mozisi akati kuna Aroni navanakomana vake, bikai nyama pamukova wetende rokusongana muidyirepo nechingwa chiri mudengu rokugadza naro sezvandakarayira ndichiti Aroni navanakomana vake vanofanira kuzvidya, asi zvakasara zvenyama nechingwa munofanira kuzvipisa nomoto. Musabuda pamukova wetende rokusongana mazuva manomwe kusvikira mazuva okugadza kwenyu apera, nokuti iye uchakugadzai mazuva manomwe sezvakaitwa zuva ranhasi Jehovha wakarayira kuti zviitwe saizvozvo kuti muyananisirwe. Garai pamukova wetende rokusongana masikati nousiku mazuva manomwe muchengete zvamakarayirwa naJehovha kuti murege kufa, nokuti ndizvo zvandakarayirwa. Zvino Aroni navanakomana vake vakaita zvose zvakanga zvarayirwa naJehovha nomuromo waMozisi. Muteereri, nhasi tiri kutarisa nyaya yekugadzwa kwevaprista tiri mubhuku raRevhitiko, rinova iro bhuku rechitatu muBhaibheri. Kunyange ukada kuti Testamende yekare, bhuku iri ndiro rechitatu. Nhasi sezvawatoona kare, tiri muchitsauko 8. Ndichaverenga kubva pandima yekutanga kusvika pandima 36 inove iyo ndima yekupedzisira muchitsauko ichochi. Ndoda kuverenga zvakare kubva pandima 1 kusvika pandima 36. Usakanganwa kuti patiri kufamba mubhuku raRevhitiko ndiri kuda kuitei pamusoro pezvinangwa zvandiinazvo zvakasiyana-siyana, zvinangwa zvechirongwa chino chinova chirongwa chatinotumidza kuti shoko roupenyu. Ndine chimwewo chinangwa chikuru chandinoda kuzadzikisa patinenge tichigoverana kubva mubhuku raRevhitiko. Ndinoda kuti uziveiwe kuti unogona kudzidza bhuku raRevhitiko, unogonawo kudzidzisa kubva mubhuku raRevhitiko, uye unogona kuparidza kubva mubhuku raRevhitiko. Asi pane zvaunofanira kunzwisisa kuti ugogona kudzidza, kudzidzisa nokuparidza kubva mubhuku raRevhitiko. Zvino izvozvi ndozvandiri kuedza kuburitsa pachena nemashoko mashoma shoma nekukuverengera bhuku iri ndichikuratidza kuti ungaita sei kuti udzidze kubva mubhuku iri, uparidze kubva mubhuku iri, udzidzise kubva mubhuku iri. Ndozvatiri kuedza kuita. Saka iko zvino ndoda kupinda inini muna Revhitiko chitsauko 8 kubva pandima yekutanga. Shoko raMwari rinoti, zvino Jehovha wakataura naMozisi akati, tora Aaron navanakomana vake nenguo namafuta okuzodza nawo nenzombe yechipiriso chezvivi namakondobwe maviri nedengu rezvingwa zvisina kuviriswa. Uunganidze ungano yose pamukova wetende rokusongana. Mozisi akaita sezvaakarayirwa naJehovha, ungano ikaunganidzwa pamukova wetende rokusongana. Zvino Mozisi akati kuungano, ndizvo zvakarayirwa naJehovha kuti zviitwe. Mozisi akauya naAroni navanakomana vake akavashambidza nemvura, akamufukidza jasi ndokumusunga chiuno nebhanhire, akamufukidza nguo akamuisa efodhi, akamusunga chiuno nebhandi reefodhi rakarukwa nouchenjeri ndokurisungira kwaari naro, akamuisa hombodo yechifuva ndokuisa urimi netumimi muhombodo yechifuva, akaisawo ngowani pamusoro wake, pangowani nechemberi akaisa wendefa rendarama ndiyo korona tsvene sezvakanga zvarayirwa Mozisi naJehovha. Zvino Mozisi akatora mafuta okuzodza nawo, akazodza tabhenakeri nezvose zvakanga zvirimo, akazvitsaura. Akasasa mamwe kanomwe paatari nenhumbi dzayo dzose nomudziyo wokushambidzira nechigadziko chawo kuti azvitsaure. Akadirawo mamwe mafuta okuzodza nawo pamusoro waAroni akamuzodza kuti amutsaure. Ipapo Mozisi akauya navanakomana vaAroni akavafukidza majasi, akavasunga zvivuno namabhanhira, akavaisa ngowani sezvakanga zvarayirwa Mozisi naJehovha. Akauya nenzombe yechipiriso chezvivi, Aaroni navanakomana vake vakaisa maoko avo pamusoro wenzombe yechipiriso chezvivi, akaibaya. Mozisi ndokutora ropa ndokuriisa panyanga dzaatari kunhivi dzose nomumwe wake, akanatsa atari ndokudururira ropa mujinga maatari akaitsaura kuti aiyananisire. Akatora mafuta ose akanga ari pamusoro pohura namafuta akanga ari pamusoro pechiropa netsvo mbiri namafuta adzo, Mozisi akazvipisa paatari. Asi nzombe nedehwe rayo nenyama yayo namazvizvi ayo wakazvipisa nomoto kunze kwemisasa sezvakanga zvarayirwa Mozisi naJehovha. Akauya negondobwe rechipiriso chinopiswa, Aaroni navanakomana vake vakaisa maoko avo pamusoro wegondobwe akariuraya. Mozisi akasasa ropa pamusoro peatari kunhivi dzose, akagura-gura gondobwe. Mozisi akapisa musoro wenhindi namafuta, akasuka hura namakumbo nemvura. Mozisi akapisa gondobwe rose paatari, chikava chipiriso chinopiswa chainhuhwira zvakanaka, chikava chipiriso chakaitirwa Jehovha nomoto sezvakanga zvarayirwa Mozisi naJehovha. Zvino akauyawo nerimwe gondobwe, gondobwe rokugadza naro, Aaroni navanakomana vake vakaisa maoko avo pamusoro wegondobwe akaribaya. Mozisi akatora rimwe ropa raro akariisa pamucheto wezasi wenzeve yaAaroni yorudyi, napagunwe roruoko rwake rworudyi, napagunwe rorutsoka rwake rworudyi. Akauyisa vanakomana vaAaroni, Mozisi akaisa rimwe ropa pamicheto yezasi yenzeve dzavo dzorudyi, napamagunwe amaoko avo orudyi, napamagunwe etsoka dzavo dzorudyi. Mozisi akasasa ropa pamusoro peatari kunhivi dzose, akatora mafuta nebeme namafuta ose akanga ari pamusoro poura namafuta akanga ari pamusoro pechiropa netsvo mbiri namafuta adzo nebandauko rorudyi, akatora mudengu rezvingwa zvisina kuviriswa zvaiva pamberi paJehovha, chingwa chimwe chiduku chisina kuviriswa nechingwa chimwe chiduku chezvingwa zvakazodzwa mafuta nechingwa. Chitete chimwe akazviisa pamusoro pamafuta napamusoro pebandauko rorudyi, akaisa zvose pamaoko aAroni napamaoko avanakomana vake, akazvizunguzira pamberi paJehovha kuti chive chipiriso chinozunguzirwa. Ipapo Mozisi akazvitora zvose pamaoko ake akazvipisa paatari pamusoro pechipiriso chinopiswa, zvikava zvokugadza nazvo zvikanuyira zvakanaka, chikava chipiriso chakaitirwa Jehovha nomoto. Zvino Mozisi akatora chityu akachizunguzira pamberi paJehovha kuti chive chipiriso chinozunguzirwa. Ndiwo waiva mugove waMozisi pagondobwe rokugadza naro sezvakanga zvarayirwa Mozisi naJehovha. Ipapo Mozisi akatora mamwe mafuta okuzodza nawo nerimwe ropa rakanga riri paatara akarisasa pamusoro paAroni napamusoro penguo dzake napamusoro pavanakomana vake napamusoro penguo dzavanakomana vake pamwe chete naye. Akatsaura Aroni nenguo dzake navanakomana vake nenguo dzavanakomana vake pamwe chete naye. Mozisi akati kuna Aroni navanakomana vake, bikai nyama pamukova wetende rokusongana muidyirepo nechingwa chiri mudengu rokugadza naro sezvandakarayira ndichiti. Aroni navanakomana vake vanofanira kuzvidya, asi zvakasara zvenyama nechingwa munofanira kuzvipisa nomoto. Musabuda pamukova wetende rokusongana mazuva manomwe kusvikira mazuva okugadza kwenyu apera, nokuti iye uchakugadzai mazuva manomwe sezvakaitwa zuva ranhasi Jehovha wakarayira kuti zviitwe saizvozvo kuti muyananisirwe. Garai pamukova wetende rokusongana masikati nousiku mazuva manomwe, muchengete zvamakarayirwa naJehovha kuti murege kufa, nokuti ndizvo zvandakarayirwa. Zvino Aroni navanakomana vake vakaita zvose zvakanga zvarayirwa naJehovha nomuromo waMozisi. Mundima yataverenga kana kuti mundima dzataverenga, taona isu Mwari vachitanga kushanda zvino nevaranda vavo. Muzvitsauko zvakapfuura takaona Mwari vachishanda nevanhu vavo uye vachivaudza zvavaitarisira kwavari panguva dzekuunza chibayiro. Mwari zvino vanobva vatanga kutaura zvavanotarisira kumunhu anovashandira. Mwari vaitarisira kuti vaIsraeri vave vatsvene. Pano tinoonawo Mwari vachiratidza kuti kunyange vaprista vaifanirwa kururama vachishanda nekuzvibata sekuda kwaMwari. Ndinoziva ini kuti kune vamwe vafundisi venhando vaunonzwa vachiti kuvanhu kana kumunhu wavanoshumira kwaari, iweita chete zvandinokuudza kwete kutarisa zvandinoita ini. Vamwe vafundisi havabudisi mashoko aya nemuromo wavo, asi kubva mumabasa avo ndiyo dzidziso yavanopa kuvanhu. Unoona munhu anopa mharidzo dzekuti vanhu vanosvimha misodzi kana kubudisa vachipisa zvidhoma zvavanenge vakaviga muhari, iye achirarama sechidhambakura. Upenyu hwake nemabasa ake hazviwirirani. Zvinotaurwa ndezvimwe zvinoitwa, kana kuti mabasa ndeamwewo. Mudikani, muparidzi kana kuti muranda waMwari, siyana nezvinhu zvakadaro. Umwe ukamuti haiwa changamire mapotsa pamararamiro enyu, handizvoba zvinodzidziswa neshoko raMwari. Unonzwa zvonzi usandibata, ndiri muzodziwa waMwari. Shamwari, handidi kukunyepera, hausi muzodziwa waMwari kana zviito zvako zviri zvekwaSatani. Mwari vanoda utsvene kuvaranda vavo. Mwari vanotarisira kuti iwe semuranda wavo urarame upenyu hunoratidza kuti hunopa uchapupu kuvanhu kuti uri mwana waMwari akavimbika. Iwe semuparidzi kana kuti mudzidzisi weshoko raMwari, uri tsamba kana kuti upenyu hwako itsamba inoverengwa nevanhu vazhinji. Vanhu kubva muupenyu hwako vanogona kuverenga kururama kana kusarurama. Kana zvino vanhu vaona kusarurama kwako semuranda waMwari, ndipo paunoona vana vaMwari vanotsvaga amwe masangano ekundopinda kwavanoona utsvene. Mwari vanoda kuti iwe uve wakarurama kana uchitenda mavari. Muprista waMwari watinowana muchitsauko 8 charevhitiko aive munhu anomiririra vanhu pamberi paMwari. Muprista aiva akasiyana nemuprofita pakuti muprofita aiuya neshoko ramwari achirisvitsa kuvanhu. Muprista aibva kuvanhu achisvitsa zvichemo kuna Mwari. Mumazuva edu isu ano muprista avapo pakati pedu naMwari. Saka ndinoda kukubvunza kuti muprista wacho ari pakati pedu naMwari unomuziva here? Ndianiko? Ishe Jesu Kristu ndivo muprista wako. Ishe Jesu Kristu ndivo muprista wangu weini. Munhu handiye muprista pakati pako naMwari. Munhu handiye mumiririri pakati pako naMwari. Asi Jesu Kristu ndivo mumiririri pakati pako naMwari. Ndivo mumiririri pakati pangu naMwari. Zvako zvichemo hazvichasvitswa kuna Mwari kuburikidza nemuna mufundisi kana vanhu vaya vanozviti vaprista. Mwari vanoda kuti iwe uuye pamberi pavo nezvivi kana chivi chako, wokumbira ruregerero nemuromo wako, wotenda nemwoyo wako kuti Mwari vakuregerere. Ukadaro Mwari vanokupa ruregerero. Nhume iri pakati pako naMwari ndiJesu Kristu chete, hakuna mumwe. Wetatu ndewe makuwa. Nhume iripo pakati pako naMwari ndiJesu Kristu. Ndiye muprista anokwanisa kukuregerera zvivi zvako chete. Kunze kwaJesu hakuna umwe angakwanisa kukuregerera zvivi zvako. Mudikani, tenda muna Ishe Jesu Kristu kuti uregererwe zvivi zvako. Ndoda kudzokera zvakare kumashoko andiri kutaura mazuvano, mashoko ari pamusoro peevhangeri. Muteereri, ndine evhangeri yakanaka. Ndakambokuudza kuti evhangeri mashoko akanaka, inhau yakanaka, inhaurwa inoropafadza. Mashoko anoropafadza, mashoko eupenyu, mashoko akanaka, nekuti mashoko anopupura nekutaura zviri pamusoro pekuyananiswa kwako naMwari, zviri pamusoro pekuregererwa kwezvivi zvako naMwari, zviri pamusoro pekukanganwirwa kwekutadza kwako naMwari. Ndine shoko rakanaka kwauri, ndine evhangeri kwauri. Nderekuti kudiko? Nderekuti Ishe Jesu Kristu vanokuda. Uya kwavari, uise upenyu hwako mumaoko avo. Muteereri, ukadaro chete makomborero unoita ekupfachura kana kuti unoita ekutsika netsoka.